Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti, hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruwa vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira, upenyu hwavari kurarama hurikudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zviborani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumhana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya vadzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuBorodale Brook iri kunetsawo sezvo muzvare Mubayiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vaende kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvare Chiwenga vataona Nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutongwa kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta vachiwenga vaWellington pasipanodya. Vapasipanodya vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. Vanyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi wemuvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana asi kana pasina chabayiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri, imwe yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vadewa Mavinga.
Uhongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurirane mune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo, zviripo izvozvo kuti muri dzinopiwa mukana wekutaurirana. Asi tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida panenge pakuti pamwe pane vari kutya kuti hapwa dzapfukurwa pachivara kana kufumurwa kungazoitwa kana nyaya yayo ikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane, asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tino kana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezviti, kwete kutarisa kuti ane masimba anokunda mumwe nde upi. Zvadziswa kana kuti zvinotsinirwa nedare kuti aiwa izvi zvakanaka kuitira kuti pasava nevanhu vanozoti mangwana aiwa ndakamboikidzwa kana kuti ndanga ndisina kugutsikana ndikakwara. Sa zvakanakira zvakare ndechekuti zvine mabhuta mukati ematii ese izvozvo kuti kodziro dzavo neishuviro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo. Tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzemadzimai panyaya iyi.
Saka apa magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoriranwa pasi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese.
Hongu asi kana magweta achitaurirana vanenge vachiita zvavanenge vatumwa magweta pachavo tinenge zvichingovanhumi havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndo zvatinoda vachizotorwa kuti mutemo unoti kudii ndopanokoshera magweta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Human Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha mahofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Asi mapurisa aya hapana chaawana paMorgan Tsvangirai House. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na4pm ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwemaawa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abvadzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kweMorgan Tsvangirai House vasemudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirwa kusecha. Tikatokumbirwa tsamba yenyu nobva vatipa. Iri timu yanga yakati one day then vaita barricade paHarvest House pese kusvika kwaoke pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda, vatatenda kupinda 10 vanhu kuti vakwanise kusecha zvavari kutsvaga zvavari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha, hapana chavati vawana ende hapana chavanoona bhozi, hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC iite kunge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira, upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa. Taurai Chava anotipa nyaya inotevera.
VaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruva ekwaNemangwe kuGokwe South. VaSikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. Asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndine mhanza yakanaka kuti ndodzidzisa kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndonowana chiupfu kumusha, ndonowana zvimurivo zvanga zvakafushwa namadhamu, ndodzoka kubasa. Asi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma. Salary yedu haikwani. Ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kuMorgan's Teachers College. Akatanga September. Initially takabhadhara 1.6. Ndobva kwazanzi kodi wa top up ye800. Saka yese for the term yakaita 2.4. Tisingaverengi mamaprovisions yaanoda. Then for this coming term yatukupindai, parikudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shomai vanotambira, mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti murira nekuti mura aizvizi kuti mari haikwani. Inenge ichinguda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi. Asi dambudziko ratava naro maine kuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Tinotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tukupiwa $13 iri kunzi irura allowance. $13 haikwani kuti titenge kana loaf rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalary yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tikuwana chinotibatsira kumaruwa. Nokuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana kuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende dai yatarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti pa ruwa allowance.
Muzvare Lini Angiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwachirumhanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kukuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasi pasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvare Ngiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri nevanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu 60 nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Zvichakadaro, vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza. Kuti tinzwe zviri kuitika, Michael Oyo Studio 7 abata vatarisai Madochi mubereki ane mwana ari kusanyati.
Dambudziko ririko anongosvika zvinhu zvakaoma kudaro. Vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa, zvinhu hazvizi kutengeka. Mabhuku anodiwa tatai, mabhuku ngaawanda ari kudiwa apa, hasi kutengeka. Zvikoro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza, havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu. Taimu yacho yanokwidza isiyo manjee.
Pamakabhadhara school fees makabhadhara mari?
Yainge iri 1,000.
Ndiyo yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here? Nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees.
Zvanga zvakasiyana.
Mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza?
Nyaya iripo manje, kana kuri sekwedu kumusha anga achingondoyai nemabhemba kumuzosakura. Kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina mari, tisati anenge achingostiraika. Asi kundoyai nemapabva nezvakati nekungodhurisirana chikoro chacho, handisi zvati ana ruinzi rechikoro.
Nemaondorenyu mungati nyaya iyi yogadziriswa sei?
Iyi nyaya iyi zvangu chandiri kuona ndechekuti dai tambofirwa rimwe bato, tambopindawo rimwe nerimwe bato, tamboona kuti ndonasa kuti zvinhu zvomunhawodzikama ini because aini zvaikupano zvinhu zvinhu zvasvika pakuoma. Taomerwa zvokuti aine mhepo, nyika ine nzara, musha wapinda mhepo. Haiwa, hazvina kumira zvakanaka, mari yacho haisi kubatika. Ende zvinoita sekuti iwo unyaso unoite chigwadza chevabereki bhadzi nerimwe sure nekumwe divi unozoonawo kuti maticha haana zvaari kuwana. Bhozi mari ari kuora haisi kana kutombotenga mhuri yake anenge ane vana handizi. Then another scarf, another transport. Kuti aende kuchikoro every day achidzoka. Another bhutsu yake chaiko. Another sipo, another hembe yake kupfeka. But nobva ngoona kuti zvinhu zvacho zvinhu zvakatokooma manje. Saka zvokubata kwese kwese.
Mwana paakaenda kuchikoro, iye akati akanosangana nematambudziko akadii?
Tambudziko ririko guru chacha endere kuti kudzidza kudzidza hakusi kudzidziwa zvako. Ndo one chekutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngawo sekuti musi vanenge vangofunga hangu kudzidzisawo vanongodzidzisa kuti nguva dzasi kutenga kavha iyi asi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataurawo zvangeni.
Ava vanga vari vatarisai Madochi vachitaura vari parunare ukadoma naMike weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo, muukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga. Mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica. Vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera. Mutungamiri wehurumende yeUkraine asiya basa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaaiti kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi. Vamwe vagari vekushurugwisawo dzavanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisisina mvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekushurugwi South Ward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya zvibhorani mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu, asi zvibhorani mazana maviri hazvisi kushanda, izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi. Mumwe mugari wemudunhu iri amai Martha Mashaya Mombe vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pasuva, iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru.
Kwedu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura. Mvura hakuna, tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7-8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru. Zviri kudo tishungurudzawo tatambura isu dei tawanigwawo zvimwe zvibhorani kuti tiwanewo mvura, nekuti tatambura hatigezi hatisuki madziva macho hamuna kana domwe remvura.
Amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira. Izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi. Mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwava hakutorina zvibhorani. Amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhi tisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa.
Hamvura yekunwa hatina, vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo, saka ana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo. Saka mupenyu watiri kurarama hwakaoma, zvibhorani hakuna. Unoti utanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu, wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Saka munongoona kuti indiro inonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani, kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira. Nekuti kana paunobuda uchiti ndiri kuenda kunoteka mvura, une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako, asi iwe utombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongo gara Rural District Council, iyo inobata dunhu reShurugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomekwa kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvebhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa, asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda, saka vanotoreshena kuti vose vakwane. Vakasatodero zvingafambi zvakanaka, noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati, ava akudhara. Vanoita nezvazvo veTDF vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa, so that takariya rinenge rakawira rakavharira mapipe robva rabuda. Saka izvozvo iprocess yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvakafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende, kunyange hazvo imwe yemari iyi vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga, yakauya kugara endi yatakandoshandisa, takadrilla mapozi pachachacha patongogara kutotonga clinic kubata nai nekugama kamaclinic. Then imwe yachona takaivakisa bridge, imwe tikaivakisa clinic.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo, uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Azwana about 2.5 muna December, ma27 December. Mukaona takaadvertisa kudaudrila maboeequipment ekuipa maboes Sunday May, imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Akapedu Zimbabwe, zvemunyika munomangidza kuda Mwari.
Sei madaro?
Nekuti zvemunyika munomusimaze, hatifungoti gore rino racho kuti pane zvinhu zvichafamba kana kuti pane zvinhu zvichange zvakanaka. Hapana zvekuti kubva kuona kuti mapurisa acho akupinda kuti mumuzinda weMBC. Mapurisa achave nekuchengetedza vanhu sezvavaita kare. Izvi zvavangoendeka mukakudherera soka kungoshungurudza vanhu zvito izvi zvatoewesa. Naimboti mapurisa aitishungurudza murodhi bhate zvino zvato kwatonyanyiso. Saka nyika munomu kiti hapana chakanaka, hapana chakanakira chimwe, kungorwadzisana chete. Ichazikana kumbofamba president anenge akangonyarara chiitwa bhora, nyika isiri kumbofamba zvakanaka, endi zviso zviri kurwadza. Hapana chakanaka munyika munomu, so kungorarama nenyasha dzamwari. Kungoti dai vapresident vachimira kana zvizochiitwa ndotongosva 2030 yacho yavanobvira kuchara evamira semurume vakwanisa kugadzira chinhu chete chiri kunetsa munyika. Hamuna chinhu chakanaka, makamboya makawana kuno muZimbabwe zvese zvikurwadza chete, kubva kumari kusvika kuchikoro, chipatara kati zvosiri kumunda chibage chakatsva
muri kutaura na obeti yu ndiri kuharare budiriro
ehe taurai tinzwe
zvikuitwa nemapurisa izvizvi zvinonaka zvikuitwa nemapurisa izvizvi haindoona kuti dai vari vamweka vangoramba kushandiswa darupozi pakupera kuziva kuti vachange variwo futi vari kutotamba nhamo saka pamwe panyu ngavarambe kushandiswa
imimi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
dai ndaiwana mukana wekutaura navo ndaitongotaurawo kutoti aiwa hondo dzavanotagara vachitaura kuti vakarwa ana baba vedu like baba vangu mofe vakarwira ini but vachiona kuzvibitika izvizvi vanoona nge vakarwira mahara nyeterei kuti zviri kuendeka hapana kana hwani tiri kufamba kana tozibata chiri naniwo hapana izvezvi hakuna mvura masiweji aringodhubhuka everything hapana kana chiri nani
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata cheFC Platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave pedyo nekutanga. Michael Gariati anotipanya inotevera.
Chikwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuAmerica. Chatora vatambi vese vanga vachirwirwa pamariketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegore ra2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange, Donald Jinyai weTriangle, avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne makepekepe Ecaps United. Vatambi ava vatove kushavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weleague pamwe newe cup Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhora zana nemakumi mashanu ekuAmerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Caps United, muteveri wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera, Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava.
Nokuwanda kwematimu, the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandii pamari ndopokunyatsotanga ipapa kuti akofa mari yakawanda ndiya.
Pamusoro pezvo mamoney bags araura zvekare Last Jesse naSterlingala kumanika Diamonds pamwe naDenzel Kumalo uyo abva kuHighlanders avo vabatana nevamwe kuendera mberi negadziriro. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu uyezve anoita zvekubheja mitambo vatinashe museti vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu vari kuona mukombe wegore rino weCastle Laga Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum setimu ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve ngeFC Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele avo vati makundano aya achati kurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaWarriors iyo yakati wandei gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 na kuzibandlela 2020 ngontunga milinko ma.
Sebejika futhi babenjalo banqabe kuye ebusuku asibabona. So khona lokhu kakhulu kuyasikumeza nje kusiphatheka kabuhlungu kavele kuningi kusenzakala. Okunye asisakureport ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho ensi okulwisana lezigebengu ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Akhila zona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethe lelinyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye ukuthiwa yinsindaba thembula abadaleka ababesithi khona icala lembula ingubo lingeni. Laba bantu sebephelelwe, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukuluze ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Andjalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akufela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba bafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu hambe baketha nesibuye elizulu bethi lesibhangano khathesi la yaqalisise nje isibhangano yoyoyoyo bengababo babaphika babaphika okunakabaze babavuma yindlela yezani yokwethusela abantu. Laba abantu angithiwa ngamashirugi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa uthiwa useke wabotshwa ngathiwa ababotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebephele izani yikuthiwa libandla ukuthi liphelele ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla le-MDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi ebathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi, abantu abangakuphendula Ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya. So vele vele lati vese vele sese kusile. So sese sibamelile. So ukuthi bavile kuvele ngapi? But lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sechiyana lokuthi amashulubi kawasiwe ezani ngawethu. Ukwenza ukuthi bake baphefumule ngoba bakaphefumule. Bakithi sizalane zaseZimbabwe thina njengebadlali yeMDC asinamsebenzi lokuchaya nalani ngoba uhulumende yini. Umsebenzi wethu ukuthi siguqile impila kahle yenu kuphela.
Izikhali kade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini?
Asila sona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizanje.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ube phathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intatheleza indaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe eweteleni yeholiday in eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide unkosiyazi Joyce Nkomo utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umuntu ebhodile ulethembo lokuthi sengivela faka i-report yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitha. Even now, la wona lawa mabhemba sizathi ngamashuruku la bona lawa abantu abaphumi sisibathembi ukuthi bareporting sebejika futhi babe njalo banxabe kuye busuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakureport ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu. Akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile. Kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika esigabeni zethu ngokuthiyana ngokuthiyana. Siyekhuluma from kusobhuku, ukhulunywe from uchief, ukhulume from uMP, kanye lama-locals ukuthi khona khona into le kayitshintshwa. Ukuthi ke bakunanzelela ukuthi lo sokuqedile aqedisizwe njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi as long as nxa kuyikuthi bakunanzelelanga i-target yethu le 12 billion ngeke siyibambe. Sisifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi ke kuthazwa abantu ukuthi into le ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyafuna ukufika kungani yagagasa lokhu senze itrauma nje buhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day out. And abantu bakhona kababotshwa bazi babotshwa bakhona babotshwe kakhulu bazi babotshwa even khona laba abamabemba sihlala sibabophisa bahlala siyamangala sengaze ngadeka.
Umeli we Highfields East edalele parliamente engelinye lamalunga ekomiti ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one word from his excellence, stop it. The issue to do with the merchant will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi uMongameli angakhuluma libe linye kuphela ilizwe. Angathi makuphele lokho loludaba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwe linye kuphela elingathiwa nguMongameli ukumisa lokhu kuganga. Lisiyatshonela ngakwesokuphelile.
Oze kulomhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende uMnumzana Rangarirai Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini bese kusiba labantu abathi sipha konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela eliqhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho lizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphaniphani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono ukukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengela maphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo zendaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana South Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi uhulumende bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgono weShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Wayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethu athiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba esidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithuba zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMgono weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Yes, I think the service charges are quite fair in my
opinion. Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMkhono weShuro uthi basakhulumisana lohulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emilikwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi. Bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezijeneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Ministry of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo registrar general. Udaba ngeke banakekela yini laba ngaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono yeshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashurukwe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi ukuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha exotoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Entathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ofike kobulawayo namhla emini utshele intathelizindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United nyelele Harare City njalo uthe yena injongo yakhe ngokuqeda umbuso weqembu leFC Platinum lona eselibe zintshantshi kusigaba seCastlelaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is 3 years on the bounce, They need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebe phakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo. Sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakana lawo. Njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Nivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong, yena osengumqeqeshi weqembu leFC Platinum. UMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ikuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani, njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu Zulu abanenyi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lomqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wengumsekeli wakhe kuqembu leCapes United lele Harare City uMark Mate. Esithi uMate uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBoso. UHarrison isizola neseNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayo lePort Vale kanye leStoke City enguNozinti. Uqeqeshe okweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa, ikanti uke wasebenza njalo emazweni abalisayele Botswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokile.
Kuhlelo Was a Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu leAmabhubesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So ushithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Itshintsha Ndoda, Bazwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Matyotyo mntaba lo sinobungoni ubuphila buwo mina wamandla awubaba ndithethelele sesiphumizolo zethu. Matotum tava los nobungo, umu pila muo, ngena wamanda, au baba si tetelele, setumi bonos betu.
Litholakala ngapi idlalate Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalate wethu bazithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sine page ku Facebook, uyangena nje ku Facebook uthi khala mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Engingakuchiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana mangabe ufuna iCD ulithenge emuntwini ngqo. Nakithi nje ungasifonela kona la manamba u-061-963-6853, siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda isukile umhlaba wonke unje awubathinte lapho thebozi bolisi bafisa dali khatari yakho fana seka. Oh, boy, not
Seve kala botando. Seve kala botando. Uye cholo. Seve kala botando. Nase utwana. Where?
Kanda mhlophe neighbor boys behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.